This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu zvita 31 2014 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vamwe vanhu vagara vane vachiita izvozvo kazvokuti vanoda kuzoita zvinhu zvavo panguva yekupedzisira, uyezve vamwe vanhu vanga vasingazive kuti vanokwanisa kutifonera vachitsvaga rubatsiro.
Hurumende yeSouth Africa inoti nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanhu vanyorese kuti vawane mapepa ekushanda munyika iyi zviri pamutemo.
Kune matresi makuru chaizvo ndisingadi kukunyetserai nokuti vhai kana mukasabva muchaona zvinoitika, saka wezinoti muchaona zvichaii zvinoitika nizoona okuza kwenzakana itretomeyo.
Vana veZimbabwe vanga vakapotera paMethodist Church muSouth Africa vobviswa pachurch iyi.
Pari zvino tine vanhu vana vatakonfema kuti ndo vanacho chirwere, asi kune vamwe vatiri kufungidzira kuti vanacho, saka tichiri kuvaongorora tichiita matesi kulabhoritori kuti vanacho here.
Chirwere chetyphoid chonetsa zvakare muHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMalusi Gigaba vazivisa nhasi kuti chirongwa chekupa vana veZimbabwe mapepa ekushanda kana kudzidza munyika iyi zviri pamutemo chiri kupetwa manheru ano. VaGigaba vaudza vatori venhau muPretoria kuti vose vasina mapepa munyika iyi vachatanga kudzoserwa kuZimbabwe. Vanotiwo vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemashanu ezviuru ndivo vanga vanyoresa kuti vapiwe mapepa, asi zvinonzi vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu nemasere vanga vasati vaendesa mapepa avo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana, avo vari kubatsira vamwe vasati vanyoresa kuti tinzwe kuti sei vamirira kusvika zuva rekupedzisira.
Vamwe vanhu vagara vane vachiita izvozvo kazvokuti vanoda kuzoita zvinhu zvavo panguva yekupedzisira, uyezve vamwe vanhu vanga vasingazive kuti vanokwanisa kutifonera vachitsvaga rubatsiro, saka vakatozozivawo nekupera kwenguva ndokutanga kumhanyamhanya vachiuya kwatiri.
Mishina yacho iri kunyatsoshanda here? Muri kukwanisa kubatsira vanhu?
Mishina iri kushanda hongu, hatisi kuwana dambudziko pari zvino. Nayo dambudziko takangoriwana mazuva ekutanga bedzi muna Oktobha, zvikuru sei ndopainyanyisa kunetsa, asi pavakazori chichinjei webhusaiti racho zvakanga zvaakutifambei zvakanaka. Akazenge paakungoita dambudziko rekufona kuti foni yacho yainonoka kudayirwa, saka yaidya mari yakawandisa zvikuru. Asi nekunge vanhuwo vachiita vachiita vashoma, izvi zvakazoita kuti zvive nyore. Iye zvino unogona kubata ko kwekanguva kuda 3 to 5 minutes wakahodha. Patakamboita experimenti pano pabasa tichida kuona kuti munhu angahodhe nguva yakadii, ndakavahodha for 1 hour 43 minutes. Manga muri muna Oktobha vanhu vachakawandisa, asi iye zvino handichasviki panguva yakareba zvakadaro.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria. Tabatawo vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda, tikatanga nekuvabvunza kuti vari kuonawo sei kufambiswa kwanga kuchiitwa chirongwa ichi.
Takafara nekuitwa kwanga kuchiitwa chirongwa ichi, kunyange mazuva ekutanga pakange pane matambudziko anga aripo, asi mukufamba kwemazuva zvinhu zvakanga zvava kufamba zvakanaka. Tinoona kuti neurongwa hwanga huripo, vana vazhinji veZimbabwe vakakwanisazve kuapplya mapemiti avo online, kunyange pane vamwewo vasati vakwanisa kuti vazviite pazuva ramasi rinova zuva rinopera chirongwa cheZSP.
South Africa iri kuti ichatangawo kudzorera kumusha vanhu vasina mapepa. Munoti kudii nedanho iri?
Zvinhu zvinenge zvakationei. Pamutemo ivo vanenge vachidawo kuti munhu ange aine mapepa, asi isu tinoona kuti nekuoma kwakaita zvinhu munyika yeZimbabwe, zvinhu zvichaomera vana veZimbabwe vakawanda, nekuti mabasa hamuna, upfumi hakuna kumira zvakanaka. Uyezve tikatarisa nyangwe zvinhu muno muZimbabwe, zvinhu zvinotengwa nemari iri pamusoro, takatarisa zvekuSouth Africa. Saka zvinhu zvichationerei, asi nekuziva kwedu tinoonazve kuti vanhu vazhinji vachatoshandisa nzira dzisiridzo kuti vadzokere mukati meSouth Africa, vachipinda atingati pachirungu maillegal entry points, vachipinda nemugwizi, zvinova zvine njodzi, nokuti iko zvino mvura iri kunaya, kune ngwena dziriko, vamwe vanogona kuenda nemvura, vamwe vanogona kubatwa nengwena.
Vanoona zvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Mzenda vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America.
Nhasi ranga riri zuva rekupedzisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakapotera pachechi yeMethodist muJohannesburg zvinge zvabva panzvimbo iyi, sezvo kubva mangwana panzvimbo iyi pachinzi hapafaniro kunge paine vanhu. Vanhu vanosvika mazana mana ndo vanonzi havana pekugara, vakawanda vari zvizvarwa zveZimbabwe zvinosanganisira vana vadiki vanosvika zana. Vanhu ava vakanopotera kuSouth Africa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvezvematongerwo enyika pamwe nekusamira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Bishop Paul Verin vaibatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi vanoti vachaona kuti vapoteri ava vose vawanirwa pekugara, uye vanoti hapana achaita zvekumanikidzwa kubva panzvimbo iyi. Asi zvinhu zvinenge zviri kunzi zviri kuramba zvakaoma kuti vanhu vaone pamwe pekugara. Tabata vamwe vakapotera panzvimbo iyi vanowo muguti, avo vakapotera kunyika iyi mushure mekuti vainge vaitwa kafira mberi nenhengo dzeZANU-PF musarudzo dzemuna 2008, apo vaimirira MDC senhengo yeparamende kugoke nembudziya.
Asataona pekugara mukoma.
Mamboedzawo here kuenda kumu?
Ndaiedza kutsvaga nzvimbo inova ndoyetoti maspaces muno muSouth Africa. Ndikavaudza dambudziko rangu vakandidzisira from 900 to 500. Asi ndaedza kutsvaga gwama neshamwari iyo 500 yacho yekuti ndiende kuspace. Ndiri kuishaya.
Kana muchiti kuspace munenge muchitaura nzvimbo yakaita sei chaizvo?
Kanzvimbo kavamwenzana kuti kanokwana katitimeji akanokwanawo double bed. Nepassage yekuti unenge uchibva panze. Kana uine kasopu unokwanisa kubika papassage ipapo, asi nzvimbo zvimwe zvinhu zvizhinji panenge pasina.
Ndekupi kwacho kune
nzvimbo dzemahara chaidzo dzatanga takatarisira, haihondo nevanhu vechechi, because izvezvina bhishopu wacho ainamboedza kunotaura bhishopu vaya andaitaura kuti apiwe makeys, but hapana budiriro nokuti ndambotaura naincoming superintendent akatondidza kuti iye akatopiwa instruction yekuti hapafaniri kuva nemurefugee kubva musowa 1 deadline ndeyekupapeto 1.
Saka mungaziva here kuti vanenge vasina kukwanisa kubva apa kusvika mangwana vachaitwa sei?
Kune matres makuru chaizvo ndisingadi kukunyepirai.
Ekuti kudii?
Okuti ibvai kana muchasabva muchaona zvinoitika. Saka wezinoti muchaona zvinoitika nizobona okuza kwenzakana itretomeyo.
Vano muguti vakapotera kuSouth Africa vachigara pachechi yeMethodist muJohannesburg. Vanga vari parunare muJohannesburg makare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nekwarinoti kukundikana kwehurumende kusadzisa chivimbiso chayo chekuti ichabhadhara vamwe vevashandi vayo vasati vawana mari dzavo dzekutendwa kana kuti mabhonasi mwedzi uno. munyori mukuru wePTU Zetva Raymond Majongwe vanoti sekuvimbiswa kwavakanga vaitwa negurukota rezvevashandi idzva amai Priska Mfumira kuti vachawana mari dzavo kupera kwemwedzi uno uyo wapera nhasi hapana mushandi akwanisa kuwana mari idzi kubva kumabhanga. Vamajongwe vanoti chaitwa nehurumende kuvabata kumeso sezvo vashandi vashoma-shoma vari kunzi vava namari idzi dzakaiswa mumabhanga mavo asi vachikundikana kudzitora zvichinzi nemabhanga pane zvinoda kutanga zvagadziriswa. Amai Mupfumira vakanga vaimbisa kuti hurumende ichabhadhara vashandi vasara ava muzvikamu zviviri, chimwe chichiwana mari mumwedzi uno, chimwe chizowana mari iyi mwedzi unouya. Studio 7 yakundikana kubata amai Mupfumira kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vati vanoda kutanga vawana mukana wekutaura nevehurumende vasati vapa pfungwa dzavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Nezuro takanga tawanawo vanhu vemuhurumende vakanga vatifonerawo vachitivimbisa kuti mari yanga ichibuda nhasi. Nhasi pane vane mabhengi anga achiratidza kuti mari iyi yanga yasvika kubhengi asi vangu kubhengi vanga vachinzi haigoni kutoreka. Saka zvinoreva izvo kuti hurumende haina kubhadhara mari yebhonasi. Isu tine chishuwo chekuti hurumende inofanira kuteerera vashandi vayo. Nyaya yebhonasi haisi negotiable in our view nepamusana pekuti tanga takaimirira ende kumirira kwedu ndekwekuti takavimbiswa naminista wefinance katatu. Saka zvinotishamisa kuti tinozotaurirwa nhasi kuti mari haipo. Isu takatokwereka, takatopinda muzvikwereti, takatotumira vana kure tichifunga kuti tichazowana mari yekunovatora tikameka mapromises. Tinoona sekuti maitiro akadai maitiro evanhu vanotori neupinyu.
Asi vamajongwe, kana mari iyi ichinge yakuonekwa mumabhanga isati yava kukwanisa kutorwa zvayo, hamuoneri kuti hurumende yazaisa chivimbiso chayo?
Zvakangofanana nekuumbirwa mombe yedhaka. Kana usingagoni kuirinisa kana kuikama haisi mombe. Mari yabuda mubhengi usingagoni kuishandisa haungagoni kunobhadhara chikwereti uchiti chikwereti chako ndichazokupa mangwana. Mari yandakakwereta nekuti yareflecta mubhengi. Handizvo, tiri kuda kuti tifambirane nenguva kuvimbika nekutsidzira zvinhu zvamunenge mapromisa vanhu, kwete kuti tinoita izvozvo kuti inenge yavafungira mwoyo rwendorwembwe kuti pamwe tichapiwa, pamwe tichadaidzwa kumusangano, pamwe tichanyimwa, pamwe ticharohwa, pamwe tichasungwa. Hatisi kuda maitiro iwaya. Iyi hurumende yevanhu vatema, tiri vashandi vechitema, tiri kusevha nyika yedu zvakanaka. Ngavatirespekte mhani vanhu.
Makamanyorera kugurukota idzva rezvevashandi muchida kuti munge muchisangana navo kana nevamiriri vehurumende, pane chamati manzwe?
Hurumende ngaizive kuti ine vashandi vayo. Kune chinhu chinonzi Apex Council chandagara ndichingotaura tichiti hachina mazino.
Avanga vari munyori mukuru wePTU Zetva Raymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatereri, munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kuzivisai kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page endai pa www.facebook.com/viewway.shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/viewway.shona.
Yashika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vari kutungamira mukutsvagwa kwendege Air Asia iyo yakatsakatika nezuro vanoti vari kufungidzirwa kuti yakavira mugungwa. Ndege iyi yainge ine vanhu vanodarika 162.
Vanhu vashanu vanonzi vakafa mu vanhu vaviri vanonzi vakafa mundege iyoyi yeku Air Asia vanonzi vawanikwa nhasi uye mitumbi yavo yaendeswa kuIndonesia.
United States Census Bureau inoti uwandu hwevanhu pasi rose hunonzi huchasvika pamabhiriyoni masere nezviuru zviviri muna 2015.
Vakuru vehurumende yeGambia vanoti mutungamiri wenyika iyi adzoka kumusha nhasi mushure mekunge pamboedzwa kumupidigura nechisimba nezuro. Mauto anonzi ari kutenderera maguta makuru ose enyika iyi.
Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne pa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel zim. Muchishandisa decoder re Wizdit kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdit, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Christopher Chonzi, vanoti chirwere chetyphoid chadzoka muHarare uye chiri kuwanikwa kunzvimbo dzinoti Budiriro neGlenview parizvino. Vachonzi varikukurudzira veruzhinji kuti vatange vafashaidza mvura yekunwa uye nekudziisa chikafu nekuteedzera utsanana hwose hunodiwa kuitira kuti vasachatapurirwe chirwere ichi. Vanotiwo vanenge vachifungidzira kuti vabatwa nechirwere ichi vanofanira kuenda kukirinika iri padyo navo kuti vanoongororwa naana chiremba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Pari zvino tine vanhu vana vatakonfirma kuti ndo vanacho chirwere, asi kune vamwe vatiri kufungidzira kuti vanacho, saka tichiri kuvaongorora tichiita matest kulaboratori kuti vanacho here.
Inzvimbo dzipi dzamawana chirwere ichi kune avo vamuri kufungidzira kuti vanacho?
Pari zvino kuBudiriro nekuGlenview. Budiriro 1, 2 neGlenview 3.
Zvii zvinokonzera chirwere ichochi chetyphoid?
Chirwere chetyphoid chinowanzokonzerwa nekushayika kwemvura yakanyatsochena nekuti vanhu vano. Chirwere zvakare chinokonzerwa nekunge paine tsvina yakawanda. Tsvina inogona kunge iri yevanhu, tsvina yekuti magariro evanhu, nokuti chirwere chinokonzerwa nebacteria. Bacteria inowanzofarira kugara sewage. Saka kana pakaitika ipopo kuti sewage yasanganiswa nemvura inonwiwa nevanhu, chinobva chapinda mumuviri wemunhu chobva chakonzera. Saka pese panenge paine tsvina nekushayika kwemvura, tsvina, marara, mhunzi, makonzo, zvese zvinoita kuti bacteria ikwanise kupinda mumunhu ndo zvinowanzokonzera. Saka munomu tinoona kuti pane kushayikwa kwemvura, pane pamwe pekuti sewage inogona kunge yakaputika, pane pamwe pekuti vanhu varikungotengesa chikafu chavo changotorwawo chasingazivi kuti chabikwa kupi, changa chakachengetedzwa zvakadii uyezve chakabikwa zvarini. Ichocho chinogona kunge chaane futi mabacteria avayo. Uyezve kuitawo kumwe kwekuti izvo senguva inoyi kwaakunaya, tsvina inopedzisira yakukurwa nemvura iri kuyererayo yopinda mumatsime evanhu kana vachinge vashaya mvura. Tsvina iyoyo ndo inenge ine utachiwana. Saka utachiwana iyoyo ukanwiwa nemunhu anopedzisira aita chirwere ichochi chetyphoid.
Zvii zvingaonekwe nemunhu kuti azive kuti ane chirwere ichochi chetyphoid?
Chirwere ichi chinotanga chichiita sezvinoita zvimwe zvirwere, hachinyatsobuda pachena. Zvinongoita semalaria chiri kutanga kana kuti flu, zvekuti munhu anonzwa kuti handi kunzwa musoro, ndiri kupisa mwiri, ndiri kunzwa kuneta, ndiri kunzwa majoini angu achirwadza, mudumbu mangu muri kumborwadza, pamwe tinoita manyoka. Saka kana munhu achinge anzwa zvakadaro achigara kunzvimbo yatinoona Budiriro Glenview, munhu iye anofanira kuenda pakliniki nekukurumidza. Ichi tikachibata chiri pekutangisisa, munhu anopiwa mushonga akanonoka. Zvino chinozopedzisira chakomba zvekuti pamwe pacho anenge akuda kutozvinoitwa operation.
Avo vanga vari mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Chris Jones vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitarisa zvakaitika munyika mugore rino ra2014 iro risvika kumagumo nhasi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya nevamwe veruzhinji vanoti kudzingwa kwaamai Mujuru handiko kunogadzirisa upfumi hwenyika.
Iyo ZANU PF yeke zvino izvi vari kurwisana, vari kuita sei, vari kuita sei. Orait, tingatizviri rait nokuti kuchenesa musha asi kana kuda kunyatsobvunza mubvunzo wokuti zvichabatsira kuti nyika ivanduke here. Inini mhinduro yangu ino kuti handioni zvichidero.
Asi sachigaro weZANU PF kuBritain Vanik Mangwana vanoti vanoti ZANU PF iri kuita zinyekenyeke vari kureva nhema nekuti yanyatsobatana uye yakufambira mberi.
Vamunangagwa havana batwa ravanotungamirira kuZANU PF. Vamunangagwa vanotungamirira ZANU PF vachiteverera vamugabe. Saka hamuna mapoka akasiyana aya amuri kutaura. Hatisi kuziva kuti kana vamunangagwa vachingamirira rimwe boka ko rimwe rotungamirirwa nani. Muri kuti vamunangagwa vari kurwisana navamugabe here? Then zvingarevei kana vamugabe vakaisa vamunangagwa panzvimbo masvondo maviri apfuura. Saka hakuna kurwisana kuri kuitwa muZANU PF.
Rushavashava munyaya dzezvimatongerwo enyika haruna kungowira ZANU PF chete. Bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai rakapatsanuka nepakati kechipiri nekuda kwekusawirirana pamusoro pekuti vatsvangirai voramba vachitungamira bato iri here kana kuti kwete. Izvi zvakaita kuti vamwe vashaye tariro sezvo MDC riro bato range richitarisirwa nevazhinji kuti richakunda ZANU PF kana kuti igare yakasimudza nzeve. VaNelson Chamisa avo vainge vakatarisirwa kutora chigaro chemunyori mukuru muMDC vakakundwa navaDouglas Monzora paCongress yebato iri iyo inonzi nevamwe haina zvikuru zvayakaburitsa kunze kwekupa masimba akawanda kumukuru webato iri vatsvangirai.
Ngatisaita zviya zvokuti pafa munhu panowanikwa muroyi. Rumwe rufu runenge ruchinge rwakonzerwa nezvakawanda zvinenge zvichiti nguva yacho inenge yanzi naMwari yakwana. Saka tinofanira kutarisa kuti zvinoitika muCongress hongu pane zvinogona nge zvakamazhika kana kuti zvibinga mutinyi pano neapapo. Asika chandinoda ndechokutenda vakavhota vachitsigira inini, vakavhota vachitsigira musangano, nevakavhota vachitsigirawo vamwe vakanga vasingatsigiri ini. Ndo zvinoita mushaka. Rume rimwe harikombi churu.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vaPesai Ruhanya vanoti zvinofadza kuti chikwata chakabuda muMDC icho chinotungamirirwa naamai Sekai Holland chave kuita hurukuro dzokuita mushandira pamwe nechikwata cheMDC chinotungamirirwa navaWalsh Mwencube nekuti zvinogona kusimbisa vanopikisa ZANU PF. Muna 2014 mekare pakaumba mamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita seTransform Zimbabwe pamwe neAfrican Democratic Party iyo inotungamirirwa naamai Maslini Kasha. Asi vamanyanya nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapato anopikisa muZimbabwe haana kunatsosimba uye anotofanira kusunga dzisimbe kana achida zvekutonga nyika ino. Munyaya dzechitendero 2014 yakaveo neminana nezvimwe zvakasiya vamwe vasina matemukanwa. Mune chimwe chiitiko chakakatyamadza vakawanda, mapurisa akarohwa zvakaipisisa nemapostori kubudiriro.
Pamunomhangarirwa munomhangarirwa nevamwe venyu vari kuimba nemipana apa. Ndova munomhangarirwa navo kubva zuva ranhasi
chatoimba izvozvi.
Hapana chakwana. Hapana chakwana.
Mune imwe nyaya, madzimai mazhinji munyika akaita saMai Hilda Ndlovu anotiwo akafarira kukandwa mujere kwakaitwa vaimbo vemukuru wechechi yeRMG Independent End Time Message vaRobert Martin Gumbura mushure mekubatwa nemhosva yekubata nhengo dzesvondo iyi chibharo.
Kusungwa aizviti mufundisi aGumbura vakapiwa mutongo we40 something years zvakatifadza, zvakaratidza kuti muZimbabwe marights edu akumirirwa isusu vanhukadzi.
Asi kunyangwe vamwe vari kugunun'una, vamwe munyika vanoti zvinhu zviri kuvafambira sezvo vakakwanisa kuita zvavaida kuita gore rino. Asi vazhinji vanotenderana kuti zvinhu munyika zvakaita manyama amire nerongo zvekuti zvikasavandudzwa mugore rinotevera vakawanda vachanonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Iko zvino tochimbonzwawo mashoko evamwe vatakataura navo nevamwe vanga vari panhepfenyuro yenyu yeStudio 7.
Vari kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuakuzwa kuti ndiri kudawo president. Mirai. Kana ndikahuda, handizi kuno Zimbabwe. Handizi here.
mumusangano wezanu PF ukaudzwa kunzi basa rako rauri kuita imbomira rakuitwa naningi hazvifanire kukurwadza izvozvo. Ndingakupei mufananidzo wepandakambo mira basa ndiri secretary wewomen's league 1989 pachipinda amai Salim Gadu. Hazvina kumbondirwadza.
Two vice presidents from ZANU side is Emerson Mnangagwa.
Aiwa, Mnangagwa ndimera shumba murambo kwachivi wokuruzevha. Asatamba seza vake pamurungu. Zvaanongoziva chete ndozvekusunda nyika yake kubva ari mudiki from the age of 19 zamara rasinda ka 70 handina zvimwe zvandoziva kunze yosevenzera nyika yangu nokurisa kuriita vana vasununguko nosungudze mwoyo wangu.
Zimbabwe dhora haisi kudzoka, mupanzwisise ipapo, haisi kudzoka kusvika tagutswa isisu kuti taakudini, taakuprodusa. Iye zvine izvi nhamo yedu ngeyekuti hakuna production.
Ukapamba mudima nohusiku ukati fana pano zvitoma unozoona saka hapana dambudziko riripo endi to me as a war veteran handina kumboona kana dambudziko riripo mai namai mujuru vanozviona nazvo kuti tu imimi ndimuruda kuvarwisa so leave them alone.
Manzwa kubva kune vamwe vakaita semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mudzimai wavo Mai Grace Mugabe vaiva mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevamwe. Iko zvino tochinzwawo kubva kuvateereri vedu veStudio 7.
Gore rino inzara yoga yoga munyika muna kana chinhu kutorifuratira zvirevo nokuti gore rakatodhakwa zvokuti vana Mugabe vaitoti mura nenzara ivo vari kuguta vari kutambira mazimari tiri kutwa nenzara kunoku saka isusu Mugabe uyu atiuraya kana kana mutumba uku. And the one some photo for tom 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 she
kind of tom 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 waka waka baby dino itwa funga igare kai matlengwe dinogara ku Heathcliff ku extension dinoda kuti kuma Zimbabwe ose ngati gazirire kushinga mu economic situation yatakatarisana nayo mugore ra 2015. Zvakare hama dzangu dzose ivai muchiropafadzwa naMwari zvisinei kuti zvingava zvakaoma hatingoshingaira tichienda politically, socially, economically tezve zvinhu hazvina kumira zvakanaka ngatingozvipira kuna Marure ndiye anotichengetedza mazvita henyu veStudio 7 pfuurirai mberi nebasa renyu rakanaka muzita raJesu amen.
Samuel Kubikwa wakumbare gore rino kisimusi hatina kuitamba zvakanaka zvina kunyatsomira zvakanaka nekuti sirivheri nendarama dzatakavisirwa nehurumende yedu dzemabond coins hadzisi kushanda saka tose hatina kana chatanga chatinacho kweindastri yedu hatina. Gore rino takatamba takarara kuna chataiti ndo chinonzi kisimusi ino Mwari watinzira tisatumira mutumwa vatinyaradza ndatenda.
Magali Studio 7, Magali Vatuweri Vesemori ya Zimbabwe, rangu vichambo mziku za Induna, mtuno kushuira iku Richard Inofaza. Thank you. Yes, wonderful listening. Ciao.
Tinotenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa chedu. Asi vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mamiriro anga akaita gore rino rave kupera ra2014.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
South Africa inozivisa kuti vanhu wose vanga vachida kuti vange vachiwana mapepa ekushanda munyika iyi vanofanira kuzvita nhasi vakasadaro vachatanga kudzingwa munyika iyi.
Chirwere chetyphoid chonetsa zvakare muguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine gore dzvarakanaka. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande na Standikile Mhlanga.